ndosvika onda ndakandaenda ndanzwa kuti vasungwa ndaenda kumapurisa ndikasvika vakabva vanofonera kuti ano variliswa asi vaenda kuchipatara nokuti vanga varohwa saka ndikutosvikawo pachipatara izvozvi ndikubvaona vakarara muchipatara
saka mhosva yavanga vasungirwa ndei
havana mhosva yavataura vangoti vangorohwa sinzi vasina kana kuchanzi kwavaita vangorohwa vasina mhosva
saka kurohwa kwavaitwa uku vakuvara zvakadii
izvezvi zvindichiri kutosvikawo pandangokwanisa kuona nemaziso angu paziso vari kubhiridha netsoka dzavo dzakazvimba heis just in agon vakarara
asi chiitiko chakadai imi segweta munochiona sei chekuti munhu anongotorwa orohwa osiyiwa
hatizvikurudziri izvozvo munhu anofanira kusungwa kana aine mhosva yapara toziva kuti mhosva yacho ndeyechii pasina kutyorwa kwekodzero
saka mune matanho amuri kuuronga here kuti muvabatsire vatore pane vanhu vavashungurudza
matanho anofanira kutorwa asi pari zvino handina mainstructions akakwana kuti ndize kuti vari kufunga kuti ichiri kutosvikawo muchipatara mavari izvizvi
asi pane zvamanzwa kutorwa kwavaitwa vaendeswa kupi
vaendeswa kumapurisa kucentral varave central police station vanga vatorohwa pava varoverwa kunational sports stadium ndobva vazoendeswa kumapurisa asi ivo vari kuti havana kurohwa nemapurisa
saka varohwa nani
havasi kuziva kuti vanhu vavarohwa ndivanani asi vari kuti ivo varohwa nevanhu vanofungidza kuti magovernment officials